Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 29, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Dini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe 230 nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yakazivisa kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa7 kukadzi, asi masangano evarayiridzi anoti zvichanetsa kuti varayiridzi vakwanise kudzokera kumabasa sezvo vasina mari dzekufambisa. Bato rezapu rinoti rakaisa nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemabielections munzvimbo shoma-shoma nekuti bato iri harina zvikwanisiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira varayiridzi akawanda anoti haaoni nhengo dzavo dzichikwanisa kudzokera kumabasa sezvo dzisina mari dzekufambisa. Izvo zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa7 kukadzi sezvo huwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa neCOVID-19 hwadzikira. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rakazivisa kuburikidza negwaro rarakaburitsa nezuro kuti rinotambira chose urongwa hwekuti zvikoro zvikasike kuvhurwa, asi haroone nhengo dzaro dzichikwanisa kudzokera kumabasa nekuda kwekushaya chekufambisa. Munyori werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vanotiwo hurumende inofanirwa kuremekedza varayiridzi kwete kungokaruka yoti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvisina kutorwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hurumende ngaizive kuti zvainotaura zvinhu zvinoda kuti zvinge zviri zvinhu zvinoita kuti vashandi vayo vanzwisise vakugona kuendawo kumabasa. Ende techitaura kuti ngapaite nhaurirano. Havagoni kungotaura sekunonzi vari kudhira nenhapwa. Vashandi vehurumende varayiridzi ava vanhu vanotori nemhuri, vanhu vanodawo kurespektwa. Hatingangoti musi wakati tiendai kubasa. Zvichemo zvedu hazvina kutorwa. Kubva panzina president Munangagwa zvikoroti hazvisaspenda. Hapana kana nhaurirano imwe chete ine musoro yakaitika. Tirikungotaura isu kuti hurumende kana iri genuine, iri serious, vanogona kuanaunza madata avari kuanaunza. Asi varayiridzi vati kuti vaende kumabasa ikoko vachatadza, havana mari, havagoni kupinda mudzimba dzevanhu vasina kubhadhara rendi. Havagoniwo kuenda kubasa vana vavo vachivasiya kudzimba nekuti vana havagoni kubhadharwa school fees. School fees dzakatarwa nehurumende dzakakura ende dzakakwirisa kureva izvo kuti varayiridzi votadza here kuendesawo vana vavo kuzvikoro.
Saka matanho api achatorwa nenhengo dzenyu vaMajongwe?
Shondo rapera iRepeat Youth Management Committee yakagara pasi ikabuda nechisungo chekuti zvikoro nyange zvikanzi ngazvivhurwe zvichanetsa nekuti murayiridzi ari kwaari haana mari. Anoda mari yebhazi, anoda mari yechikafu, anoda mari yekusira vana vake vachidya. Padane murume kana mukadzi asingashanda anodawo mari. Saka zvese izvozvo zvinhu zvati kuti hurumende ngaingangomuki zvongoita sesvikiro rengozi rinongoti zvandataura ndizvozvo ndozvataurwa nevadzimu vatisingaoni. Hongu zvikoro vachavhura, madhoo ezvikoro vachavhura, asi varayiridzi vokuti vauye kuzoshanda ipapo handifungi kuti vanhu vawana. Dai hurumende iri genuine, iri honest, tagara pasi yateerera zvichemo nekuti piti zvete yakaendesa zvichemo zvayo, zimuta yakaendesawo zvayo, aratuzi yakaendesawo zvayo, nemamwe mainyenesa akaendesa zvavo. Ngavateerere zvichemo izvozvo togara pasi sevana vanyamunhu toonesana kuti toita sei kuti nyika iende mberi.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Ukuwo mutauriri werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera Vanotiwo chinhu chakanaka chose kuti zvikoro zvivhurwe sezvo vana varasikirwa nenguva yakakosha yekuti vange vachidzidza. Asi vataderera vanoti hurumende inofanirwawo kunge ichivhurawo ziso rekuona kuti varayiridzi vanodawo mihoro yakanaka kuti vakwanise kudzokera kumabasa.
Zvekuti zvikoro zvivhurwe isu hatirambi. Kuti zvikoro zvivhurwe ka inyaya yakanaka zvikuru nekuti vana vachinji varasikirwa nezvidzidzo. Asi ka hurumende ngairekedze kutsinzinya rimwe ziso ichivhura rimwe chete rekuti zvikoro ngazvivhurwe yotsinzinya rekuti vatipewo mari iri nani mari svino. Consumer Council of Zimbabwe yakati 72,967 ndiyo PDL. Asi iwo vari kutipa mari iri pasi pasi zvakanyanya yekudarika ipapo. Iwo pachavo veZimstats yavanobvuma iwo vehurumende yakati iyo 48,046 ndo mari yave PDL. Mari idzodzo ndidzo mari dzinofanira kunge dzichipiwa mushandi ari pasi pasi wehurumende ari kuma grade B. Asi mushandi ari kugrade D ari kutopiwa mari iri pasi pe 40,000 nemari yavaiti vatiwedzera. Izvozvo ka hatichada vakomana.
Saka imise sangano zvizvamuri kuda.
Isusu tiri kuti ngavachitipawo mari svino. Musi wa14 takasangana kuNJNC tikati ngatikasirei zvakare kudzoka tisangana. Ivo vakati takumbonobvunzira zvamataura zvine musoro zvekuti izvo chimboendai munotaura kuti tipihwe mari yemaUS inova inotenga zvamari kuramba yemabhondi. Chiregai tinobvunzira nekuti isu hatina kupihwa simba rekuti titaure kuti mari yemaUS tingaibvuma. Tikati chidzokerai munobvunzira asi tikasire kusangana tiwirirane. Zvikoro zvisati zvavhurwa zvine zvinovatoshedzera kare kuti zvikoro zvochivhurwa. Zvochivhurwa nani?
Saka nhengo dzenyu dzichaitora matanho api vataderera?
Isusu zvinotasvika pekuti vadzidzisi hatichagona kuvati isusu chimbomirai hoo makadaro tiri kutaurirana nekuti vadzidzisi vakatozviona kare kuti kunyengedzwa kwakabvira kare kutori nepatani yavanogara vachinyora mumawhatsapp. Izvozvi muchanzwa vava kuti January takutaurirana votadza kuirirana, voti February, voti March totadza kuirirana, toti September kusvikira tasvika December chabuda hapana. Saka iye zvinoka hurumende ngairekedze kuzova inotishora kana tikachizoti isusu chabvondoka.
Mutauriri weZimutawa Goodwill taderera vari parunare neStudio 7. Bato reZapu rinoti rakaisa nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemabielections munzvimbo shomanana nekuti bato iri harina zvikwanisiro zvinodiwa pakutsvaga rutsigiro. Asi bato iri rati rave kushanda zvakasimba kuti ringe ragadzirira zvakakwana pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura neStudio 7 pakupera kwemusangano wekomite pamusoro webato ravo waitwa muHarare nhasi. Mutungamiri webato iri vaSpangilezi Wenkomo vati bato ravo rine nhengo shomanana dziri kukwikwidza musarudzo dzemabai elections emakanzuru neparamende sezvo vachiti homwe yebato ravo yakaboka pari zvino. Nekuda kwechikonzero chekushaya zvikwanisiro, Vankomo vati bato ravo riri kukwikwidza munzvimbo dziri kumatunhu eMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo chete.
By elections dzakapinda zvedu asi dzakapinda nzvimbo shomanana. Nenyaya yekuti padzvimwe nzvimbo mastructures edu ana kumira zvakanaka. Remember we just coming out of Congress 2 months ago. Saka kune machallenges akati one day. Saka takaona kuti zviri nani kuti tikwikwidze kwatine vanhu vane mastructures ari ready.
Zvisinei, Vankomo vati bato ravo ratotanga kupinda muvanhu richitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tine 19 months to go tisati taenda kuma elections. Asi tichatanga kugadzira iye zvino kushanyira vanhu muground tichitaura nevanhu tichiva encourage kuti vauye kuzovhotera party redu tichigadziritsa mastructures edu.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, muzvare Swongilefield Mugijima vati kunyange bato reZapu rikakunda munzvimbo dzose dzariri kukwikwidza hapana charinokwanisa kuchinja sezvo ragara risina dzimwe nhengo dziri muparamende.
Zvinogona kubatsira kunzvimbo kwavo kwavanogara nokuti dzimwe nguva vakaregerawo kuva nevanhu vanovamiririra vanenge vaine mapato avo vanongoitawo zvavanenge vachingodawo. Saka indinoona hangu zvakanaka zvavakaita zvekukwikwidza. Asi pakungoti manambas avo mashoma havana chavanokwanisa kunyanya kuchinja kuparamende vakadaro.
Vankomo vatiwo hurumende inofanira kupawo mapato anopikisa asiri muparamende mari yekuti akwanise kuita mabasa awo.
Ndizvozvo hatina mari yatiri kuwana from the government. Asi tinofunga kuti tikashingirira tichahwina maelections starting nemapaelections. Pari zvino tiri kuzvisponsor tega members ndivari ku arikubvisa mari muparty masubscriptions nema contributions nema fundraising efforts.
Hatinawo kwanisa kutaura negurukota rezvemari vamutuli Ncube pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Asi hurumende kuburikidza navaziyambi yakambotaura kuti mapato anenge akamiririrwa muparamende ndiwo chete anokwanisa kuwana mari pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act uyo unoti mapato anenge awana zvikamu zvishanu kubva muzana zvichienda mberi ndiwo anokodzera kupihwa mari nehurumende pasi pemutemo uyu. Zvichakadai vangomo vati hurumende inofanira kugara pasi nebato ravo kuti itsvage nzira dzekuti vanhu vakafirwa nehama dzavo panguva yegukura hundi vangaripwe sei.
Hongo kune National Peace and Reconciliation Committee. I don't think they are doing enough for the people who were affected by gukura hundi at that time. What needs to be done is that ZAPU inenge ichifanirwa kuti ive involved kuma nyaya dzekuti kugadzira nyaya nekuti ZAPU ndiyo yakafirwa zvakawanda nevanhu ndiyo yakaona namo. Saka if you leave ZAPU out chichiti chataura nevamwe vanhu vasiri ZAPU azviite. Saka ZAPU inofanira kuti ive pa table.
Mashoko avangomo aya anoyo apo chivakwa chekurangarira vanhu vakavigwa kubhalagwe kumapisa mudunhu reMatabeleland South chakapwanywa pakutanga kwemwedzi uno nevanofungidzirwa kuti vasori kanoveke chitatu chivakwa ichi chipwanywa mukati memakore maviri. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe divi rehurumende pane zvataurwa nezapu izvi. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba masvondo maviri adarika vakati chivakwa ichi chakavakwa zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakatenderedza Zimbabwe izvo zvine mapasipoti ari kupera gore rino nerinouya zviri kuchema-chema zvichiti kutanga kushanda kwe-e-passport muna 2024 kuchaita kuti vabhadhare mari yakawanda. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo pasipoti itsva ye-e-passport iri kutarisirwa kupedza kubiwa kana kuchengetedzeka kwemapasipoti. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine mapasipoti ari kupera gore rino nerinouya zvinoda hazvizi kufara neurongwa uhu. Kuitira kuti zvikwanise kuwana magwaro ekugara munyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia nedzimwewo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvakatarisana nekubhadhara mari inodarika mazana matanhatu emadhora ekuAmerica munguva pfupi. Sezvo vachida kuti mapasipoti abude nekukurumidza, vazhinji vanogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe vari kubhadhara madhora mazana matatu ane gumi nesere kuti vatore pasipoti yekudhara kwetomu kupera kwegore rinouya, vobvisazve madhora mazana maviri kuti vava nepasipoti itsva. VaJustice Muramba, avo vanogara muguta reFrancistown muBotswana, vaudza Studio 7 parunare kuti varovera mwoyo padombo ndokunotoresa mwanasikana vavo pasipoti itsva kunyange vachiziva kuti iri kumiswa gore rinouya.
Kana vakatongoanaunsa kuti maepassport haakushanda chete, vese vanhu vane mapasipot asiri maepassport haachashanda, kuti ngati utongonoaplya futi imwe nyowani unorwa hondo yacho unoiwina. Zvinoreva kuti kuti uwane pasipot unenge wabhadhara 518.
Semunhu ane mukadzi nevana vatatu, vamuramba vaenderera mberi vachiti vakatarisana nedambudzi rekutsvaga mari inodarika chiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica kuti vakwanise kutora mapasipoti matsva aya. Hurumende yakadzika mutemo weStatutory Instrument 273 of 2021, uyo noti pasipoti iri kushandiswa iko zvino ichamiswa kushanda muna zvitoo gore rinouya muchiitiko chichamanikidza vanhu kuti vatore e-passport. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reLusaka muZambia, vaChandrick Mwewa, vanoti vanoona richavagangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuzvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji kuti zviwane pasipoti itsva iyi.
Bindiri kuona kunge iri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe nekuti makore matatu apfuura hurumende yeZimbabwe yakanga ichitadza kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti. Ende tichitarisawo mapasipoti acho akanga ari mapasipoti ekuti anione sekunge akanga achinetsa zvakanyanya kugadzira. Zvino kana vaisa imwe zvepasipoti idzva yekuti inoda zvakawanda zvekuti ikwanise kugadzirwa, richange riri dambudziko hombe kuti vakwanise kuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe mapasipoti aya macho.
VaRonald Chikwenere vanogara muJohannesburg, South Africa, vanoti hurumende inogara ichida kuombesera vanhu uye zvinogara zvichivanetsa kuti sei pasipoti yemuZimbabwe iriyo inodhura chete kana zvichienzaniswa nedzimwewo nyika.
Chokutanga ndechekuti we never know nenyaya yepolicy inconsistency yeZANU PF government. There are chances zvokuti tinogona kunzongana vana mapasipoti aya hachatoshandi. Saka zvinotorwa ndinenge ndatoaffectiwa. Ndinoda kufosa nditore mapasipoti either 100 kana 200 kana 200 emergency nokuti ndichitira kuti gare kuno kuzvakanaka. Ndoda kucommenda kuti panyaya yekuti passport irunza 100 US kuna na South Africa, Botswana kupi kwese, mapasipoti anodhura ma 25 US dollars. So we do expect kuti iyo government kana ichindoisa ma electronic passports ngaichiitawo take into cognizance fact yekuti we've been complaining about the high fees inocharjiwa neZANU PF government compared to other SADC countries.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reBlanda muMalawi vaCharles Nyengetere vaudza Studio 7 parunare kuti pasipoti itsva iyi ichabatsira zvikuru mukuderedza kubiwa kwemapasipoti.
Yakanaka chinhu vanga kuti tekinoloji iri kuchinja, saka unoona kana zvinhu zviri kuchinja. Yanga iripo maybe scanning yanga iri slow, but manziso ni manje inenge iri fast. Papasipoti yakudhara yanga ichiva like madigits anga kunetsa kuti kataka dendi these are the countries asi kuti havasi kudinda ndiri. Saka zvanga haneto problem wangogara uchingotora pasipoti now and then.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe vati vatumirwe mibvunzo paWhatsApp asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo.
Ndanzwa nekumiskotwa nditumirei mameseji endokupindurai.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yekufamba kwevanhu muzvare Primrose Mandu vanoti hurumende yava mubichi kutsvaga mari muvanhu vanogara kunze kwenyika.
Apa tiri kutoona kutoti hurumende iri kutoita inonzi fundraising muchirungu. Vari kuteya mari kuti muvanhu.
Unofungidzirwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pakati pemamirioni mana nemamirioni manomwe zvinogara kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zerezvo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe 237 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 munyika yose pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevatatu 5333. Vanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga vakasvika pazviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matatu nemakumi matatu nevatatu 229,333, kuchitiwo vanhu zviuru mazana maviri zvine gumi nezvinomwe nemazana matatu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 217,355 vakapona kubva kuCovid-19. Uwandu huu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaiitwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pabhiriji riri muguta rePittsburg mudunhu rePennsylvania muAmerica rakadonha nechishanu mangwanani maawa mashoma mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasati vashanyira guta iri kunotsinhira kukosha kwekugadziridza zvivakwa zvenyika izvo zvave kuparara. Vachingosvika muPittsburg muPennsylvania, vaBiden vakashanyira zambuko reFern Hollow rakadonha rikakuwadza vanhu vangangosvika gumi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi. Pastor Magwenzi vanopfeka nguwani dzemabasa akasiyana-siyana ekubatsira madzimai. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, Pastor Magwenzi.
Tinotenda zvikuru nekuti gamuchira zvakanaka kudai. Pane imwe nguwani isingabisiki. inongogara iripo 24/7 unorara nayo, unomuka nayo, kwese kwaunoenda unoenda nayo, nemumvura mese nayo. Ndiyo title yekuti mufundisi yehupasta, iyo inogara iripo. Chete kuti Mwari vakandidanira kunyaya zvikuru sei dzemabhizimisi dzeikonomi dzekusumudzira munhu wemudzimai paya pekuti kana mudzimai anamata wazodii, nekuti minamato chaiyo nekuverenga scripture uchiikota hazvibhadhare patilre kwaok kana kwatm, panotoda cash. Saka nyaya yandinayo yatinoshanda zvikuru ndeyekuti tinobva sei semadzimai pamabvi kuti zvatiri kukumbira Mwari zvibatike mudzimba dzedu nemumararamiro edu.
Saka izvi zviri kugoneka here? Tichiona vazhinji vari kuti tiri panguva yecovid-19 lockdown yarwadza. Muri kuzvigona sei kuti mukwanise kunge muchikwezva madzimai kuti vadzidze nezvemabhizimisi zvamuri kutaura izvi?
Ini ndogaro taurira madzimai kuti lockdown iripo inotaura kuti nenguva yakati hauchaita kuonekwa murodhi. Famba wakapfeka maski, observe social distancing, usanyakudhumana-dhumana nevanhu, usanyakubuda-buda. Ndo mutemo yelockdown iyoyo. But izvozvo hazvireve kuti pfungwa dzako dziri under lockdown. Pfungwa hadzisi palockdown. Because palockdown ipapa Mwari akutosumudza vanhu vari kutoita zvinhu. Saka panoda kuti munhu wemudzimai uchangamuke, urongeke, umbofunga nezveupenyu hwako, umbofunga vanhu vaunoswera navo, umboona kuti pane zviri kuitika here muupenyu hwavo. Kana zvisiri kufamba, tsvaga vamwe vari kungwabvangwabva, vari kumhanyamhanya, vari kudikitira dikitira, vari kungofaisa faisa madhiri patauni, womboswera neivavo, wombonzwa nyaya dzavanotaura, wombonzwa kuti mikoto yacho iri kubatika kupi, zvinhu zvachona zvinoita sei, fishi dziri kuhodheka kupi. Zvino ukangoramba uchingoswera, uchingotenderera nevanhu vaunongoswera navo mulockdown ndivavo kubva kusendi kusvika manheru, zvinokutsikirira. Saka tiri kutoti pane zvakawanda zviri kuitika mulockdown imomo, vanhu vachitosumuka, vachitoona mukana yekuti vararamise mhuri dzavo. Saka kuvharwa kwenyika muchiswa mitemo yekuti zvakati hazviitwe, zvakati zvinoitwa, hazvireve kuti pfungwa idzi dziri under lockdown. Ini ndinei ndinoti hashtag shanda kusvika wabata cash. Munhu wemudzimai, shanda kusvika wabata cash. Kana isingabatike hauregedze. Kumabhero haana kufaya, saka regai ndimbofaisa fish, nekuti vanhu vanoda kudya. Hazvisi kufaya zvefishi, regai ndimbofaisa zvemachicken zvemukati. Tinotengesa kumaarea kusina magetsi, kune mabhiridha, kune chii. Saka zvakutongoda kuti uchangamuke, uvhurike pfungwa, wombofamba nevanofamba, wombosiya vaye vanongoswera vakamonera Zambia vachingoti zvakadzanya, zvakapresa. Nekungotarisirawo kuti munhu ari kusouth africa dai anditumidzira mari, ari kuuk mwana watete dai anditumidzira mari, unogumisira vagumbukira vanhu for no reason, nekuti vanhu ivavo vanewo upenyu hwavo. Saka ngatitei teka waisaway kubva kuvanhu ivava, tombonangana neni naMwari. Ndikaite sei pandinogara? Even ndiri loja, shuwa ndogona kutodyara masharots angu mutai, tai chairo remotikari reri, unokwanisa kutodyara masharots. Panozosvika season yekuti ndotopedza 3 months ndisingatenge maonyeni, zvinhu zvakangodaro daro. Vamwe vachitora mazowe mabhodhoro ema 2 liters emasprite aya wocheka pamusoro, woisa mavhu, womwaya tumbeu twako twetsunga, wotoonotwa kutofaisa madhiri etsunga, zvinhu zvichitofamba mumba. Saka zvakuda kuti uchangamuke kuti ndoitei. Ndikakumbira even muhomba 1 pandinoloja ipapo kana pandinogara, ndikakumbira 1 muhomba, ndotomeka shotsvaga manyowa ndadii wangu muhomba ndo uchabereka zvinokunda ane mihomba yakawanda kana yalandlord yese. Svika landlord anogumisira togumbuka kuti amai ava kuzvifambisa sei kune zvavari kuona pamuhomba mumwe chete.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, our lives, tichitarisa nezvekudomwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviviri, vaPatrick Chinamasa veZANU PF nevaimbo vemiriri weZimbabwe kune dzimwe nyika vaAndrew Mutetwa kuti vapinde mumakomiti esadhika anoona nezvekuyanana nerunyararo. Vachina masa vakadongwa kuve nhengo yekomiti yavana soro jena kana kuti panel of elders kuchitova vamutetwa vachidongwa kuti vange vari nhengo yekomiti yezvekutaurirana yemediation reference group musadik. Izvi zvakaziviswa nezuro nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekutengeserana. Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Takatyamara nazvo zvakanyanya nechikonzero chekuti vanoti charity begins at home, zvichireva kuti zvese zvaunganoita kunze uku zvinofanira kutanga pamba uchipembedzwa nevaunogara navo. Saka tichitarisa vaPatrick Chinamasa vaifanira kunge vatarisa role yavanopleya munyika yeZimbabwe. Kazhinji tinoudzwa kuti vanhu kana vachinge vakukwegura vanowedzerawo zvekare ruzivo neuchenjeri. Asi izvozvo hazvioneki pana vaPatrick Chinamasa, munhu anozikanwa nekupotsera mashoko eruvengo uye nekupesanisa vanhu munyika. Hatimuzivi ari muyananisi kana munhu anodzimura bopoto kana kuti mhirizhonga munyika. Saka basa ravapiwa iri ibasa rinokosha zvikuru, tichitarisa kuti kusawirirana kwevanhu kana kwemarudzi kunokonzera kuparara kwevanhu nemidziyo nezvinhu zvakawanda zvakadaro.
Saka zvinhu zvamunoti zvaifanira kutariswa neSadik isati yadoma vachinamasa kupinda mukomiti iyoyi yavana soro jena,
tinenge tichitarisa kuti kana Sadik ichikoshesa panel iyoyo, vanofanira kutora vanhu vane nhoroondo yekuyananisa, kwete vanhu vane nhoroondo yemhirizhonga nekupesanisa vanhu kugara kwevanhu munyika. Saka handifungi kuti vaPatrick Chinamasa vanokodzera kuti vange vari padare rakadaro nekuda kwemhirizhonga yavanokurudzira munyika yavo yeZimbabwe. Uye chitarisa mamiriro akaita situation munyika medu, tichivatarisa vaChinamasa, handifungi kuti Zimbabwe at the moment inofanira kunge iri kutungamira nyaya dzekuyananisa muSadik. Tinofanira kutanga tayananisa nyika yedu Zimbabwe yotanga kubuda matope mairi right now, pane kuti tiedze kuyananisa Sadik isu tichitadza kuyanana pachezvedu.
Asi kava maguhu, kune vamwewo vane maonero akasiyana nemaonero amuri kuita vachitoti vanhu vakaita sevaChinamasa vanhu vanenge vachitaura nekuita zvinovaka Zimbabwe.
Of course varipo vanovatsigira hombe midoka vavanoratidza nekukurudzira mhirizhonga kwavanoita. Ndingakupe muenzaniso jonga. Recently vaChinamasa vakataura mashoko ekuti election ya 2023 yakatopera as far as ZANU-PF is concerned. Mashoko akadaro mashoko ekuti anogona kukonzera kusagadzikana zvakanaka munyika, nekuti vanhu vane vachitarisira kuti sarudzo dzinopa nyika mugana wokusarudza hurumende ichatungamira for the next 5 years. Asi kana soro jena vakaita savaChinamasa vachiudza vanhu kuti mavhoti amuchada kuzoita muna 2023 haana basa, isusu kuZANU-PF takatopedza kudhara nezvisarudzo idzodzo, atitarisire kuti munhu akadaro anganzi munhu anokwanisa kuyananisa, nekuti ari kutsvaga nepaanogona napo kuti pave nekudeuka kweropa, pave nekusawirirana kwevanhu, pave nemhirizhonga, vanhu vanzwe kuneta pamusoro pekuti tingagadzirisane sei kuti tiwake nyika yekuti vanhu vose vanowana budiriro, vanowana rugare, zvisinei nekuti vanotsigira sibato ripi. Saka vanhu vari kuti vaChinamasa vari kuita zvakanaka. Ndingati vanhu vanenge vari kudivirawo uye zvichida vachibhenefita kubva mumamiriro akaita zvinhu munyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare neStudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini dini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda